dzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevamwe vanoongorora zveupfumi vane maonero akasiyana-siyana pamashoko agavhuna vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mushayavanhu ekuti mari yekunze pamwe nezvicherwa zviri mumatura zviri kutsigira mari itsvaezig zvakakwira nemari inoda kusvika zana remamiriyoni emadhora ekuamerica mukati memwedzi mitatu. Nyanzvi mune zveupfumi vari chipangamazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti kukwira kwepfuma iri mumatura yakatsigiriswa nayo mari yemunyika kunounza dzikamiso.
Saka izvi tingati zvinhu zvinorumbidzika zvinotaridza kuti tiri kufamba munzira yakanaka. Hongu hatisati tasvika hedu, asi zvinongotaridza kuti kumberi kwatiri kuenda uko kune chaedza.
Asi vanoongorora zveupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti mashoko agavhuna aya anogona kunge angori mashoko ekusimbisa mari itsvaezig iyi sezvo isati yanyanya kutambirwa neveruzhinji.
Zvakuda kusimbisa uye ndinoona kuti zviri kuda kupinda munyaya yaitaurwa nemutungamiriri wenyika kuti makore maviri anotevera zigi ndo rinenge rava kushanda US dollar rinenge risingatashandi. Saka ndinoona kuti inzira dzekuda kuti vanhu vave nevimbo nemari yemuno muZimbabwe chishoma nezvishoma.
Mashoko avamushayavanhu aya ari kuuyawo panguva iyo vamwe munyika vari kuti havasati vamboona mari itsva iyi kubva zvayaparurwa muna kubvumbi wegore rino. Saka kukwira kweupfumi huri kuitsigira uku kungareva here kuti bhanga guru renyika ringawedzerawo mari iri kutenderera munyika? Vakuchera vanodzoka vachiti
kuwedzera mari kunenge kuchizoburikidza nekusimuka kuri kuitawo upfumi hwenyika. Chavari kutya ndechekuti vakaisa mari yakawanda ikatenderera inokasika kushayiwa uremu. Saka kuisa mari zvishoma neshoma vari kuda kuti zvinge zvichifambira nawo nekusimuka kuri kuita upfumi. Asi dambudziko rataona ritori rekuti vanhu vakawanda vari kuti havasi kukwanisa kuwana mari yachona, havasati vambosangana nayo.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muchinafundo Elliot Masocha vanotiwo sezvakataurwa navamushayavanhu kukwira kweuwandu hwemari nezvicherwa zvinotsigira zig ndiko kuchareva uwandu hwemari ichadhindwa neRBZ.
Zvinogona kuitika chaizvo nokuti isu takahwa gavhena vereserve bank vachitiwo havasi kuzongoprinda mari nokuti kunodiwa mari. Vari kuzongoprinda chete mari kana kunge kuchiwanikwa goridhe racho rokuuya kwarinenge richiitavo muhomwe dzavo dzehurumende pamwe chete nezvimwe zvicherwa zvichazenge zvichishandiswa kutsigira mari yezigi.
Vachitaura nebepanhau reSunday Mail kutanga kwesvondo rino vamushayavanhu vakati mari nezvicherwa zviri kutsigira zigi zvakakwira kubva paUS $285 million muna kubvumbi kuenda paUS $370 million muna chikumi, vachiti izvi zvakauya mushure mekuwanda kwegoridhe rakabva kune vemigodhi ichiri kusimukira. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaruma nyika nzeve vachiti Zimbabwe inotarisira kunge isizashandisa dhora rekuAmerica panosvika gore ra2030 kunyange hazvo zvichinzi zvikamu makumi masere kubva muzana zvekutengeserana kunoitika munyika zvinoitwa pachishandiswa mari yekunze iyi. Dzimwe nyanzvi dzezveupfumi dzinotiwo zvinonetsa kuziva kuti nyika ingada mari yekushandisa sezvo pari zvino Zimbabwe iri kushandisa mari dzakawanda dzinosanganisira dzekunze nedzemumafoni.